Jo, 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 jo,
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava sezifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai
nguva dzese ndinogara ndichida kuti vafare saka tinenge tidori nezvironda zvakasiyana siyana unoparura kana vasvika
muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemawarriors kuti kudii
vanodzokera kumba mangwana uyezve masapoters ngaauye kuzohondorinda kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira
pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare
vakanga bailanchtime vane vasvika